avasikutenga maassets eNRZ. Avasikutenga any infrastructure.
You have to determine the way or railway line or whatever.
eNRZ. Varikuya kuisa mari kuimprove ma operations. Under a joint venture agreement. Bakani zwa wema company maviri. Anenga chibatana kuti basa rive rinosumukira. Mari yavanoisa imari yekuti titenge zvimusoro zvechitima zvinyuwani. Titenge mawagons. Chigadzirise njanji yedu painenge yakafa.
Ko zvakakonzera kukanganisika kwezvinhu pakutanga zvakabviswa here?
Aiwa zvee, ndozvaitikugadzirisa kakati izvozvo. Tiri kuti isusu tiri tega tiri kuda rubetsero kune avo vane appetite yebhizinesi yekupinda muZimbabwe kuti vatibatsire tei tinoshanda tese.
Saka chirongwa ichi chakandotangidza here kana kuti hamusati machiparura?
Aiwa zvee, isu tinotevedza mutemo weZimbabwe wokuti kana tichinge tichitsvaga rubetsero kana kuti mapartners ane magnitude kana ukuru hwakadaro hwemari yakawanda kudaro, tinofanirwa kutevedzera mutemo wenyika wokuti tinoenda neinonzi tenda yatinopublisha. Takaipublisha in all continents of this world. KuAmerica takapublisha, kuBritain, kuEurope takapublisha, kuSouth Africa, kuAsia kwose takapublisha tichiti tine opportunity iyi. Kune vanonzwa, kune vanofunga kuti vangakwanisa kuti vangauya vatizoshanda tese, isai maproposals edu enyu nemusi wakati.